kanzuri yemasvingo yapeta nhasi misangano yekunzwa pfungwa dzevagari pamusoro pebudget regore rinouya iro rikuda kukwidzwa kusvika pamadhora anodarika mamiriyoni mazana manomwe emakumi emadhora nematatu kana kuti 723 million RTGS. Asi mumwe mugari mumusha wemucheke amai sungano zvarebwanashe vati zvikamu zvakakwidzwa nazvo mitero yemvura nekutakura marara nezvimwewo zvakawandisa nekudaro veruzhinji havakwanisi kubhadhara mari idzi.
Pama budget consultation ari kuitwa nekanzo ari kutirwadza zvikuru nokuti mukatarisa vari kuda kukwidza ne 800% iye zvino munhu ari kukonewa bhiru rake remvura vava kumukwidzira ne 800% kureva kuti vanonga vaita 5 times 8 munhu yeye anozewana kupi mari yakawanda ikadaro yekuti abhadhare mvura. Zvino hazvisi kukwira, mitengo haisi kukwira, saka ngavambotanga vatarisa izvozvo vasangotanga vangozamudzira zibhajeti ravo iroro tirikutoriramba kana seni hangu ina handitomboridi. Budget proposal ndirikutokurudzira even vamwe kuti budget iro rongarishutiwe down hariiti kanzo iri kuda kuti uraya ende tanzwa. Tirikutatarika tichibetsera kuva bhadhara service yavasingatipi yakakwana voti zvamudzira kuti imwe mari. Havana tsitsinesi vanhu vekanzo, please.
Mumwe mugari wemumusha wekwamajange vaalfred gumbo vati vane zvikwedi zvemvura sezvo vari kutadza kubhadhara mari iyi gore rino nekukanganiswa kwakaitwa mabasa avo nedenda recovid-19 uye kuoma kweupfumi hwenyika.
Hai, tinobatobatwa zvikuru nebhajeti rekanzuro ravari kutigadzirira next year. Isu hatitoridi, hatitoridi zvachose nekuti mari ipapapa dzakakwira zvisingaiti the extent yekuti necovid iriko ikai tichaita zvikwereti zvakawandisa to the extent yekuti vachapedzisira vativharira mvura dzacho toshaya kukudziwana. Tichangoenda kuchibhorani ikoko ibhajeti ngavadzokera vandorotanga panyowano riripo iri ravari kuda kutipa irikai vari kuda kutiomesera zvakaoma.
Kanzuru inoti inoda kukwidza mitero nezvikamu izvi nekuti mari yemunyika iri kugara ichipera simba nekudare vari kuitira kuti vasare vaine mari inozokwana kuita mabasa avo sekutenga mishonga yekuchenesa mvura inonwiwa muguta nezvimwe zvakawanda. Vakafanira kubata chigaro chemunyori weguta remasvingo vaedward mukaratirwa vati kanzuri ichakwidza mitero iyi muzvidimbu kuita kuti vagari vasaomerwa. Vamukaratirwa vati kanzuri ichatanga nezvikamu makumi mashanu kubva muzana munandira gore rinouya yozokwidza nezvikamu zana nemakumi mashanu kubva muzana panopera mwedzi mitatu yoga yoga kusvikira gore rapera.
Semasvingo city council tiri kuti percentage yatakakwidza nayo kubva muna 2020 tichienda muna 2021 yebudget redu ingaite seyakati kure zvakanyanya. Tsananguro iripo ndeyekuti kana muchirangarira isu semasvingo city council mugore rino ra 2020 hatina kuita supplementary budget kunyangwe zvazvo mitengo yezvinhu zvakati wandei zvatinoshandisa paservice delivery yakaramba ichikwira. Nokudaro muchatarisa kana zvakaita seservice yakaita semvura kana mukatarisa ike zvino mari yatiri kuchaja pa cubic meter inoita about 32 cents. Saka zvazviri kureva ndezvekuti tiri kuita malosses in terms of service delivery. Saka naizvozvo patiri kukwidza apa tiri kuda kuti at least tikwanise kurecover mari dzatinoshandisa paservice delivery tatenda.
Vagari pari zvino vari kubhadhara mitero inosvika mazana mashanu emadhora pamwedzi imba yoga yoga asi munandira vanenge vobhadhara mari inodarika zviuru zviviri zvemadhora emaRTGS uye panozopera gore vanenge vobhadhara mari inosvika zviuru zvisere zvemadhora eRTGS pamwedzi. Vanoona nezvekufambisa kwemabasa musangano rinomirira vagari remasvingo United Residents and Ratepayers Alliance kana kuti MURA muzvare rumbidzai magrupi ravati mari iri mubhajeti iri yakawandisa zvekuti vagari vachapedzisira vaita zvikwereti zvikuru vozotadza kuzvibhadhara nekudare zviri nani kuti kanzuro idzikise zvikamu izvi.
Isu semura taitendererawo mumusangano webudget waitwa nekanzuro vagari vazhinji vakagunununa pamusoro pekukwidzwa kwemaredzi kunoda kuitwa nekanzuro. Mari yacho yakawandisa vagari havaikwanisi tichitarisirawo zvigozhero zvavakasangana nazvo zvinosanganisira COVID-19. Saka sekugununa uko kwaita vagari tinotarisirawo kuti kanzuro inge ichireviewa maredzi. Takatarisawo futi mukati mebhajeti kune zvizhinji zvavakasiyirira zvinosanganisirawo maincome generating project. Tinotarisirawo kuti kanzuro inofanira kunge ine maprojects ayo ainenge ichiita inounza mari kwaari kwete kungotarisira mari kubva kunesu vagari
muzvare magurupira vati sangano ravo ranga richipinda misangano yose yaitwa yekutora pfungwa dzevanhu nekudaro kanzuro inofanira kukochesa zvakabva muvanhu yodzikisa zvikamu izvi kuitira kuti vanhu vakwanise kubhadhara mitero yavo zvakanaka ndakamirira studio 7 masvingo ndini Godfrey Mutimba.